Zvichitevera chiziviso chayakapiwa nehurumende chekuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, kanzuro ichitungwidza nezuro yakazivisa kuti ichaputsa zviuru zvedzimba nemabhizimisi mimisha yakawanda inosanganisira St. Mary's, Seke, Zengeza nemimwe. Dzimwe dzedzimba dzichaputswa ndeidzo dzakavakwa panzvimbo dzakaita seMacheke Square kuSt Mary's, dzimba dzakavakwa kuseri kweSt Mary's Police Station nedzimba dzakavakwa pamatoro ari pedyo nenzvimbo inoyuga vanhu kuSt Mary's kwekare. Muzvare Alice Kuveyave, chitungwiza Residence Trust, vaudza Studio 7 kuti vachapikisa zvakasimba urongwa hwekanzuru vachiti zviri kurongwa izvi hazvisi pamutemo.
Zvekare tichitasa bumbiro remutemo rinorambidza nyema illegal suspension, illegal demolition, kwatiri vagari ari illegal. Nekuti dzimba idzi hadzina kuvakwa nhasi, hadzina kuvakwa nezvino, hadzina kuvakwa marimwe zvino. Dzimba dzine makore dzakavakwa ende kanzuro yaiona, kunyange velocal government vaiuya kuno vachipfuura vachiona dzimba idzi dzakavakwa. Nhasi munhu ongofuma achinzi takukupwa nhira pasina notisi.
Muzvare Kuveya vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakazivisa nzvimbo dzichaputswa dzimba nezuro, kanzuro iyi yakatotanga kuputsa dzimba.
Vakatotanga, takatofuma tichiona kwatotanga kudistroya. Saturday izvozvo handisotaura izvozvo. Pamakoni kari kutodistroyiwa izvo.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vaMavela Skumalo vati vari kupikisa urongwa hwekanzuro uhu.
Sakawo hatina chete kungotaura nemagweta edu, tabatanawo zvakare nevakasanochibata chigaro chatown clerk vanonzi Mai Matsvona, zvakarewo tikataurawo na development coordinator Amai Chisango, tikawirirana kuti tiitewo musangano mutsomuvhuro wechimbi chimbi wekuonesanawo kuti chirongwa ichi chiri kubva kupi, chine zvinangwa zvei, zvakare tingabatsirane sei kuitira kuti toita yatingati pachirungu win-win situation, pasawane vanoluza, pasawane vanohwinawo. Zvakare
vakumalo vati vanoshamisika kuti pave neurongwa hwekuputsa dzimba, asi pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro unorambidza kanzuro ichitungwiza kuputsa dzimba idzi muna 2017.
Saka hongu tinoziva kuti nguva yafamba, kwafamba makore anokwana kuita matatu kubva muna 2017, asi dare richaka mira ipapo, nekuti nyaya iyi haisati yaenderera mberi yapinda mumatare. Guta richitungwiza rikapiwa mvumo kuti rienderere mberi maringe nei nekupunza dzimba idzi.
Kanzuro yeHarare iri kuronga kutanga kuputsa dzimba dzakavakwa panzvimbo dzisingaite nguva pfupi inotevera. Meya veHarare vaJacob Mafume vati vanhu havafaniri kuvaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro, uye dzimba dzinovakwa pasingakodzeri dzichaputswa.
Isusu tinoda kuti panenge pari raisi hapaputswi, asi panenge pakaitwa zvisiri pamutemo, pakaitwa musengapere, panoita nyaya.
Dzimba dziri kuputswa ndeidzo dzakavakwa pamatoro, nzvimbo dzaifanira kuvakwa zvikoro, machechi nezvimwe, dzimba dzakavakwa pasi petambo dzemagetsi nezvimwe zvakadaro. Mushandi mukuru mudunhu reHarare, Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti, vakaudza makanzuro eHarare nechitungwiza masvondo maviri apfuura kuti anofanira kuputsa dzimba dzese nemabhizimisi akavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe, vachiti vanhu havafaniri kungovaka pese pese. Vamuguti vanoti nyaya yekuvaka pese pese mumaguta inofanira kupera zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.